manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kava tereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu chikunguru 5 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanonyirirana hwaro yechibvumirano chekushanda nebato reTransform Zimbabwe cheMemorandum of Understanding. Vanhu vomera midzi vakamirira mumitsetse vachida kutora mari dzavo mumabhanga. Mukutora mari dzavo mabhanga mubulawayo izvo zviri kuitikawo maguta ose enyika. ZANU-PF inomanikidzwa kuvhara chikoro cheNational Youth Service kuzvichavane nepamusana pekushaya chikafu chekupa vechidiki vari kuita zidzo pachikoro ichi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai nhasi yanyorerana chibvumirano chekushanda pamwe chete nebato reTransform Zimbabwe munzira yekuumba batanidzwa wemapato anopikisa pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
VaTsvangirai pamwe nemutungamiriri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanyorerana chibvumirano chekushanda pamwe chete pamberi pevatori venhau pamusangano waitirwa pamba pavaTsvangirai muHarare nhasi. Vachitaura mushure mekusaindirana chibvumirano ichi, vaTsvangirai vati nhaurirano nemamwe mapato anopikisa dzekumba mubatanidzwa wemapato anopikisa pamberi pesarudzo dzegore rinouya dzinofanira kupera mukupera kwemwedzi uno kuitira kuti mapato anopikisa akwanise kushandisa nguva shoma yasara sarudzo dzisati dzaitwa mukutsvaga rutsigiro.
Tiri kuedza patinokwanisa kutsvaga maparty, mapolitical parties atinogona kutaura nawo. Ndingangoti bilateral nyanzvi chivo pati yedu nepati yavo tichibvumirana. Handitika chatiri kuitira izvi zvokuti hatingatangi kunoita musangano nemapartis akawanda zvonzi taakuita coalition. So toda kutanga nemapartis, then vane vabvumirana nesu tozoona kuti toita manje yatinoti alliance agreement. Iyo ndo yanenge yakutaura kuti tichakambena sei, vachamirira kumaconstituents vakamirira sei. Ino toda negotiation futi uye vanenge vari macandidates kumapartis, nokuti mapartis avo akasiyana maererano nemasimbiro aakaita throughout the country. So tinei tichida kuti iwo wakasimba kupi totaurirana tobvumirana, because isu seMDC tiri kwese kwese. Last election takafielda 210 constituencies. So this time toda kuona kuti kana tikaitawo negotiate navamwe, vamwe vanogona kutorawo masits, vamwe vachitorawo masits kwavanoziva kuti vakasimba. But tinei tichinzwa navanhu vedu vari ikoko kuti vane vachitiwo chii pamusoro pazvo.
Zvataurwa navaTsvangirai zvatsigirwawo navaNgarivhume, avo vaudza vatori venhau kuti mapato anopikisa anofanira kushanda zvakasimba kuti akwanise kubvisa hurumende yeZANU-PF mumasimba. VaNgarivhume vatiwo mapato anopikisa anofanira kubatana zvichienderana nekuti ari kunzei patafura, kwete kuti vanhu vanongomuka vaumba mapato avo nechinangwa chekuda kungopinda mumubatanidzwa wemapato anopikisa uyu. VaTsvangirai vati havasati vataura navankosana moyo, avo vanoti vachada kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vakazvimirira uye vachitsigirwa neboka riri kuzvidaidza kuti Alliance for the People's Agenda kana kuti APA. VaMoyo vakaudza vatori venhau svondo rapera kuti havasi kuzopinda mubatanidzwa nemamwe mapato anopikisa, vachiti mubatanidzwa uyu ndewevanhu vari kutsvagirana mabasa chete usina zvaunoreva.
Isu atisata taura nao. Chandika kutaura ndechokuti chatisingadi isu isu. Chandika ati unhealthy competition kuma opposition parties. Atisata taura nao, but tuda kunzwisisa kuti zvavafoma party chichavaroda kuachieve. Nokuti achipi chinakirwa ka chongofoma party. Unofana kunge une chinango kacho kuti tikafuma party todai objective yedu yatoda ndiyakati. Asi ini chandiroziva chiri kuita vanhu veZimbabwe vari kunyanya kubatana nyaya yekuti chokutanga tese tiri kushupika nokuda kweZANU-PF. So ngatibatane isu vamwe vese tibvise system first. Kwete kuita bato rokuti toda kubvisa tsvangirai first mugaba aripo ari anokodzera problem. Hatifungi kuti ingava objective yakanaka. So atisata taura nevakwanangosana. Akauya mabapati akawanda. Tinozomboneta kuvanhu nekuti vaparidzi vawanda. Munokonfuza vanhu.
Vatsvangirai vakanyoreranawo zvibvumirano zvekushandira pamwe chete nemamwe mapato akaita seMDC inotungamirirwa navaWatchman Ncube, Zanu Ndonga pamwe nebato reNational People's Party riri kufanira kutungamirirwa nevakadzingwa muhurumende semutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru. Nyanzvi munyadzi wezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vapiranidza muchiya vanoti mapato anopikisa ane mukana wakakura wekukunda vaRobert Mugabe nebato ravo musarudzo kana akashanda ose pamwe chete. Asi vazamuchiya vati mamiriro akaita zvinhu panyaya dzenhaurirano dzekumba mubatanidzwa wemapato anopikisa ari kuratidza kuti pachave nemubatanidzwa wemapato anopikisa miviri, umwe uchange uchitungamirirwa navatsvangirai umwe uchitungamirirwa naamai Mujuru. Vatsvangirai vatorawo mukana wanhasi kuudza veruzhinji kuti komiti yepamusoro yebato ravo yeNational Executive yakabudawo nechisungo chekuratidzira munyika yose munguva pfupi iri kutevera vachiti mafambisirwo esarudzo munyika anofanira kuvandudzwa. Vatsvangirai vanoti bato ravo rakabirirwa neZANU-PF zvemhando yepamusoro-soro musarudzo dzapfuura asi ZANU-PF inoti sarudzo idzi dzaive dzakachena semukaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende kuburikidza nemwe mutedzeri wemutungamiriri wenyika vapelekezi Lampoko vanovazve gurukota rinoona nezvekupodzwa kwemaronda nekuregererana yaparura chirongwa chekubatsira vanhu vakarasikirwa nevabereki munguva yegukura hundi nedzimwe nyaya dzezvematongerwo enyika kuti vawane magwaro ekuberekwa pamwe nezvitupa. Vampoko vakaparura chirongwa ichi paSino Primary School kuCholocho uye chichabatsira vakarasikirwa nemagwaro nyika yose nekuda kwemafashamu emvura mugore rino. Asi vanopikisa vanoti ZANU-PF yave kuida kuita izvi panguva ino nechinangwa chekuda kutsvaga kuvhoterwa nevanhu kumateberland muna 2018 munguva yesarudzo. Ongororo dzakaitwa nemasangano akawanda kusanganisira UNICEF dzinoratidza kuti vana vakawanda muZimbabwe kunyanya kumateberland havana magwaro ekuzvarwa. Ongororo yeUNICEF iyi yakaitwa kuburikidzawo neZimbabwe Demographic Health Survey uye yakaratidza pachena kuti vana makumi mashanu nemumwe kubva muzana vainge vasina magwaro ekuberekwa zvinokonzera nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Mukuru wedzidzo kumateberland South amai Tumisang Tabela vanotiwo vana makumi matatu kubva muzana mudunhu ravo havana magwaro ekuzvarwa. Vachiparura chirongwa ichi vamupoko vakatiwo hurumende ichanovaka matombo pane vanhu vakavigwa vakawanda munguva yegukura hundi kuCholocho, Lupane, Matabeleland South neMidlands. Vakatiwo vanhu vemunzvimbo idzi havanawo magwaro ekuratidza kuti hama dzavo dzakaurayiwa munguva yegukura hundi uye zvinonetsa kuti vawane zvitupa. Mauto E5th Brigade anonzi akauraya vanhu muMidlands neMatabeleland kubva muna 1983 kusvika 1987 mushure mekunetsana kunotyisa pakati peZapu nehurumende yeZANU-PF. Mukuzeya nyaya iyi tabata vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reNational People's Party vaSamuel Sipankomo avo vanoti ZANU-PF iyo ine makore ichiramba kugadzirisa nyaya yegukura hundi yave kuda kutsvaga rutsigiro nekubata vanhu kumeso.
Vakawanda wakara sikirwa nebabere kine hama o matebeleland havana makwaro ende problem yacho ndeyokuti ndiani anopa umbo wokuti akazara nomunhu wakaurayiwa nemasoja e-Fifth Brigade kumatebeleland kana ndanzwa kuti mpoko auya kuzolauncha program yokuregista ivavo vanhu ndozvibvunza mvunzo wokuti kukura hundi yacho yakapera rini mwana akazarwa muna 1987 pakupera pekwehondo yacho ane makore mangani ngenyi vasina kuita izvozvo nguva yacho after the war now vatanga kulauncha manje muna 2017 vachiziva kuti maelections ari muma 2018 this hazvisiri genuine izvi ndezvokubata vanhu kumeso kuti vanhu vafunge kuti ihurumende inocheya asi ihurumende inocheya nezvido zvavo zvekuti nyorai kuitira kuti vanhu vofunga kuti ihurumende iyi inofanira kuvhoterwa futi I think itriki chete yezanupf
asi vanhu vasina magwaro ekuti vakazvarwa rini kana kuti ma birth certificates uyewo zvitupa kana kuti ma ID vari kusangana nematambudziko akaita sei tichitarisa matebeleland
yabati kana nokuti vamwe vanoenda kuzvikoro vasina mapepa vanosangana netambudziko rokuti kana asvika munguva yokuti anyore a second exam like a secondary kuma form 6 that is the time vanosangana nema problem kana kuti vakarwarirwa vakafirwa ndiyo problem manje hana magwaro you can't get a death certificate and vana vakasara vanosara vasina magwaro kuti baba ashaya nokuti anga agara asina magwaro munguva yesei
muteedzeri wemutungamiri webato renational people's party vasamus pepankomo vari parunare mbulawayo hurumende yezanupf yakamanikidzwa kumbomisa chirongwa chekudzidzisa vechidiki chenational youth service kuzvishavani mushure mekushayikwa kwechikafu Gandri Maramba anoti panyaya inotevera
vamwe vanga vari muchirongwa chenational youth service ichi vanoti chirongwa chavo chekuzvishavani chakamiswa pasina masvondo maviri chatanga sezvo vechidiki vanosvika mazana maviri vainge vasina chikafu pakamba yavaigara vamwe vechidiki vataura nestudio 7 vasingadi kudomwa mazita avo vanoti chikafu chaishayikwa izvo zvaiita kuti vadye kamwe chete pazuva mumwe wevechidiki ada kuzivikamwa nekuti bhadhira chakachaya anoti vakayaura nenzara munguva diki yavakagara pakembi iyi
okay takatanga training yedu musa 18 june tikaita for 2 weeks asi izvozvi takamiswa nekuda kwechikafu chiri kunetsa taigona kudya ka1 kana ka2 pazuva zvinova zvakakonzesa kuti timbomire asi nekudaro vakati vachatidedza kana government yaita sei yagadzirisa nyaya yechikafu iyi saka izvozvi takutombonodzokera kudzimba tozodzoka kana government yagadzirisa nyaya yechikafu yekunetsa
mumwe wechidiki aramba kudomwa zita rake nekutyira upenyu hwake anoti vaingodya muriwo wekabheji nenyemba chete
patraining zvanga zvakaoma nekuti nyama chaiyo kwanga kusina nekudaro takakuvara nemakabheji sekunge vanhu vari parufu musi wataitiwo tadya zviri nani tinenge taseva nebeans simba chairo chairo rekuti timhanye takabva taitori shayo sezvinewo takabva tanzi chidzokerai tozokudanai kana chikafu chavapo
vechidiki ava vanoti kushayikwa kwechikafu chakakwana kwakaita kuti kudzidziswa kwavo kukundikana nekuti vaimuka nekuswera nenzara izvo zvaivasiya vasina simba rekumhanya kana kuita zvimwe zvidzidzo zvekusimbisa muviri yavo vechidiki ava vanoti vakaudzwa kuti vachazoziviswa kuti vadzoke muna nyamavhuvhu kana hurumende yawana mari Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevakuru vepadhayadhaya training center kanawo gurukota revechidiki vapatrick zhuwau kuti tinzwe divi ravo chirongwa chenational youth service chakatanga nezanupf kubudikidza neaimbo vemurongi wemusangano mubato iri mushakabvu bhodha gezi avo vaivezve gurukota revechidiki muhurumende chirongwa ichi chinopindwa nevechidiki vanotangira pamakore 16 asi vakawanda vanoti chirongwa ichi chinoshandiswa nezanupf mukudzidzisa vechidiki kuti vaite zvemhirizhonga zvikuru kuvatsigiri vemapato ezvematongerwo enyika Asi ZANPF inoti chirongwa ichi chinodzidzisa vechidiki kuti vade nekuremekedza nyika yavo zvisinei nekuti ndeve bato ripi. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Makateerera kune penyura yevanhu yeStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makambani endege eTurkish neEmirates Airways anoti ave nenzira itsva dzekuvheneka vanhu nembatya dzavanotakura mundege. Zvinoita kuti ndege idzi dzisaiswe pandege dzinorambidzwa kutakurwa kwemalaptop. America yakarambidza kutakurwa kwemalaptops mudzindege ichityira vanoita zvehugandanga kana kuti vanopurikidza mwero. Chimwe chipatara chekuChina chiri kukoka nyanzvi dzekuAmerica neGermany dzinorapa chirwere chegomarara kuti dzivabatsire kurapa musungwa anopikisa uye akambowana mubayiro weNobel Peace Prize Liu Xiaobo. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inonzi yakoka mapato matatu ane humiriri mudare reparamende anoti ZANUPF, MDC inotungamirwa navawashman Ncube pamwe neMDC inotungamirwa navamogen Tsvangirai kumusangano wekuzivisana pasvika urongwa hwegadziro yesarudzo dza 2018. Musangano uyu uchaitwa mangwana. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vanoti nyaya dzavari kutarisa kukurukura musangano uyu dzinosanganisira dzekuti achatenga michina ichashandiswa pakuchengetedzwa kwemashoko evanhu vachanyoresa kuvhota ndiani, kudzidziswa kwevanhu maererano nekuvhota uye kwekuvhotera, pamwewo nenyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvipinde musarudzo, zvikwanisa kupinda musarudzo iyi. Musangano uyu uri kuitwa panguva iyo masangano akazvimirira pamwe nemapato ezvematongerwo enyika ari kurwisa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibvumidzwe kuvhota zviri munyika mazvigere kana kuti zvodzokera kumusha kunonyoresa kuvhota zvozodzokera zvakare kunovhota pazuva resarudzo. Mubatanidzwa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA vakavimbisa kuti uchaendesa ZEC kumataredzi mosva kana ikasabvumidza vari kunze kwenyika kuvhota. Studio 7 yakundikana kubata sachigaro weZEC amai Rita Makarau kuti tinzwe nezve kutinzwewo divirawo panyaya iyi. Muchikamu chedu chatinotarisa nyaya dzinobata zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kademiri weStudio 7 abata vamonzora kuti tinzwe nezvemusangano wamangwana uyu.
Musangano uyu wadaidzirwa vanyori vakuru vemapatiro ayo masecretary general kuti tiziviswe nemamiriri aita nyaya dzebiometric voter registration, uyezve nokuti vanhu vachatanga kudzidziswa sei nezvekuvhota kutsva. Saka pachange paine kuti vanhu vanenge vachinyoresa kupi kwavanovhotera ndiko kwavanonyoresa. Asi tina kunowirirana nzvimbo idzodzo dzinoenda vanhu kunoregister. Tichawirirana zvakare nenyaya yokuti iyo meshini iyi yebiometric voter registration iyi inochengeta information yacho ichatengwa nani? Pane yekutanga yakatengwa neUnited Nations. Asi tina kuti tiwirirane kuti zvimwe zvichitika ipapo zvii, uyezve vanenge vachibatsira vanhu kuregister kuvhota ndivanani.
Vamonzora mataura mapato matatu achatarisirwa kusangana neZEC, asi nyika ine mapato anodarika 56. Sei imimi mapato matatu masarudzwa?
Nokuti ndo mapato ane nhengo dzeparamendi, ndokutaura kwavatiitira kuti vatarisa mapato ane vanhu vati muparamendi. Saka tinenge tichinotaura nenyaya yekuti zvinofanira kutengwa zvinotengwa sei, uyezve kuti nzvimbo dzichanovhoterwa ndedzipi dzacho, plani yacho yekuti vanhu vachitanga kuregista ichafamba sei. Nokuti tina kuti zvisaitike zvakaitika muna 2008 kuti kune dzimwe nzvimbo kunowanzwa pekuregistira, kune dzimwe nzvimbo kuchishomeswa. Saka tina kuti nzvimbo dzese dzinge dzine masenders ekuregista akada kuenzana.
Imi sebato re MDCT mainyu nyutau nenya kushaiswa mukana kwe zvisaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvinge zvichipinda musarudzo yatingati diaspora vote. Zvimwe zvezvinhu zvekuti mungakwanisa here kukurukura nezvazvo mangwana pamusangano.
Ndicho chimwe chinhu chikuru chatirikurukura nezvacho nokuti tiri kutarisa mutemo mutsva wekurejistwa kwevanhu. Saka nyaya dzana diaspora vote, nyaya yekuti maalienzi vaya vekuti vabereki wavo ndeve kumalawi kana kumozambique kana kuzambia vaya zvinge zvichinyorwa mumaregulations iwayo, mavoter registration regulations. Saka tiri kuona kuti pane program yatapiwa zviripo izvozvo. Saka tinenge tichikurukura nezvazvo. Kana vasina kuzvitaura tiri kuzvibvunza.
Imi senera makamwe neurongwa hwekuendesa Zeki kumatare edzimosva pamusoro penyaya yediaspora vote, masvika papi nedanho iroro?
Tine urongwa hwekuendesa Zeki kumatare pazvinhu zvakati wandei. Chekutanga kuvhota kwemaaliens. Chechipiri inyaya yekuti proof of residence. Chechitatu ndechekuti vana vari kudiaspora vanofanira kuvhota. Asati taekwidza mapepa aya kumatare. Nokuti tanga takamirira kuti maregulations acho abude tona rakazara, nokuti taigona kuenda kudare izvo zvakagadzirwa kare. Saka kana mangwana zvisina kugadzirwa, kuswera mangwana chaiyo teta amudare.
Vanga vari munyori mukuru MDCT vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kushaikwa kwemari kuri kuramba kuchitika munyika kwave kusiya vakawanda vave kutyira kusangana nematambudziko seakaitika mumakore a2007 na2008, vamwe vachiti mukuru wereserve bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya vanofanira kusiya basa. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Sevamwe vanhu vakawanda, muzvare Faith Siziva vanorarama nekuzvishandira pachavo vega. Muzvare Siziva vanoti basa ravanoita rinoda kuti vagare vane mari mumaoko, uye vanoti kushaikwa kwemari mumabhangi kuri kuvhiringidza bhizimisi ravo.
Kutarisa bhizinesi ratinoita zvizhinji isusu tinoita zvemaevents. Saka we get affected because maclients edu isusu vanofanira kubhadhara necash panapa, we accept cash. Saka since vane challenge yekuwana mari zviri kuti affecta because they are not able to pay nenguva. Saka zvinoti affecta kuti tivaitire basa ravo on time. Saka at the end of the day our businesses are affected because they are also affected cash wise. Saka dai vagona kuitawo something kutiwa tinesuwo tikwanise kuenderera mberi nebasa ratiri kuita.
Amai Chipo Chauke vanorarama nekutenga zvinhu kunze kwenyika vachizotengesa. Amai Chauke avo vanoti vave kutoita zvekutenga mari kubva kuvanhu vanotengesa mari zvisiri pamutemo, vanotiwo vave kutyira kuti kushaikwa kwemari munyika kuchakonzera mamwe matambudziko makuru.
Isusu tinenge tati ukawana mari woenda unohodha wouya wotengesa, asi pakuda kunohodha ikoko havade iko keshi, havade kana kutransfer, havade zvezipiti, vanenge vachida kuti ubate mari. Asi kuti wane kuenda ikoko kuno tinowana mari, iwo hauna munhu ari kukwanisa kuya chokuzokutengera nekeshi, ndokwekuti iye anenge asina kuwanawo mari. Ndapedza kuzotengesa neiko keshi nokuti inini ndanichida kuti nditengesewo zvinhu zvangu zvifambe, ndinozoti ndaenda pamaagents mutanga zvawataswa kumeso kuti uri ani, nokuti vakanzi vachazosungwa nenyaya yekutengesa mari. Kana akuziva wachiziva kuti imi murioenda zvokutenga nekutengesa mangwana muchauya muchida imwe mari. Iko zvino payakanga iri nani yanga ichitengesa ne10%, but mari idzi dzakwira because cash iri kuramba ichinetsa. Iko zvino vamwe vakuita ma12%, vamwe vakuita ma15%, vakunyanyisa kudhura vakuita ma20%.
VaHumphrey Moyo avo vanoshanda pane imwe kambani mubulawayo vanoti vanhu vave kupedza nguva yakawanda vari mumitsetse vachitsvaga mari mumabhangi, vachitiwo zvinopisa tisi kuona vakwegura vachirara panze pemabhangi vachitsvaga mari. Mukuru wesangano reAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vaReginald Shoko vanoti dambudziko rekushaikwa kwemari rave kutoda kuti hurumende itore matanho makukutu akaita sekuti nyika ive nemari yayo pachayo kana kuti ishandise mari yeRand yekuSouth Africa, sezvo mari yekuAmerica iri mari inodiwa nevanhu vakawanda.
Tirango jena Rand Union zvingangogona kubatsirawo, asi hatimbofungisisawo kuti iko kuRand kwatiri kujoina uko havashandisiwo keshi sesu, vanoshandisawo plastic money. Saka vanozoprinti yakakwana kuti tishandise here isusu ramarandi wavo. Toziva futi kuti patiri kujoina Rand Union tatora chinonzi monetary policy, chetatisinga chachiti mundo munyika, chetakuitwa kubhengere kuSouth Africa. zvimwe zvatingagode kutarisa ndezvekutiko sezvo takushandisa bondi bondi yakarenzi yatanga takuona iye muno munyika tikangotarisa tongobvumirana kuti ngatingoiti dzokerai titese titewo zim dollar but pakugadzira kwacho nokuita kwacho titeka transparency kanopawo confidence.
Vashoko vanoti nyaya yekuve nemari mumabhangi ine chekuita nekuti vanhu vane chirimbo here nemabhangi aya vachitiwo mukuru wereserve bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya vanofanirwa kuratidza kuti munhu akavimbika vosiya basa sezvo zviri pachena kuti vakundikana kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari. Mutevedzeri weCenter for Public Engagement vachitaura semuongorori wezveupfumi akazvimirira ega vaButler Tambo vanoti RBZ haizi kubuda pachena kuti haisati yapfuura here mamiriyoni mazana maviri emabond notes aive anzi navamangudya ndiwo chete aizodhindwa. Vatambo vanoti kuti RBZ irambe ichidhinda mamwe mabond notes kunoita kuti nyika idzokere mumatambudziko emakore a2007 ne2008.
Zvichadzora zvakare nhamo yatakamboona iyeya muna 2007 nomuna 2008 yokuti iye zvino vanhu vezvitoro vachagamuchira bond note varigamuchira zvakare noruzhinji rwavo vachatengegwa magrocery arimo muzvitoro izvi zvikasara musisina zvakare ava vatingati vari kutengawo fuel vachapesera vasingachakwanisi kuti vawane mari yokunze yatingati maus dollar ekunotenga fuel kunze kwenyika zvichazodzora zvakare yatingati black market yefuel iye zvino tatotanga kuiona zvakare black market yefuel tatotanga kuona zvakare ava madzimai vanga vachichinja mari mumastreets umu vadzoka zvakare vava vazhinji zvakare vachichinja irori bond note vachiri discounter vachichinjawo maranzi mapula nemaus dollars izvi zvichava zvichatidzorera zvakare noupfumi hweZimbabwe kumashure zvikuru satatarirana iko zvino nemaelections kutoenda uku.
Mabond notes akatanga kushandiswa munyika munambudzi wegore rapera mushure mekushomeka kwemari yekunze iyo yakatanga kushandiswa munyika mugore ra2009. Vamangudya vaive vati kushandiswa kwemabond notes kuchabatsira kupedza dambudziko rekushayikwa kwemari mumabhangi vakatiwo vaizosiya basa kana dambudziko iri risina kupera. Veruzhinji vakamirira kuona kuti vamangudya vachaita sei panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Tombo tarisa mitambo yenau mitambo iriko nasi ye Kosafa muma semifinals. Zimbabwe iriku tarisirwa kutamba ma minutes mashoma shoma ariku tevera ne Lesotho manerwano asi ukuo mutambo wabva mukutambwa Zambia yarova iyo chikwata cheTanzania 4-2. Zambia yapinda mafinals kwa sara mtambo we Zimbabwe ne Lesotho. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zviri kuitwa nevari kunze kwenyika maererano nekodzero dzavo dzekuvhota musarudzo dza 2018. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezo nguwa edia pera, rigaiti mbota samsore na uzwa kare. Mutungamiri wa MDC wa Mogen Trangirai, vanonyorirana waro wechibvumirano chekushanda nebatore Transform Zimbabwe kana kuti Memorandum of Understanding. Vanhu vomera midzi vakamirira mumitsetse vachida kutora mari dzavo mumabhanga muBulawayo nemamumaguta izvo zviri kuitikawo. Izvo zviri kupa kuti vanhu vakawanda varare panze pemabhanga. ZANU PF inomanikidzwa kuvhara chikoro cheNational Youth Service kuzvichavane nepamusana pekushaya chikafu chekupa vechidiki vanenge vachiita zvidzidzo pachikoro ichi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. anogoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri toksi yamina ndingamili nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 5 kuNtulikazi 2017 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ngibonani kuzima kakhulu nxa kuyikuthi lokhu beqhubeka besenza izivumelano ezishiyeneyo ezingabambananga sokuthi eziyabe ziyibuqhamuqhamu ukuthi namhlanje uthi ubambane lozivanyabanyana namhlanje ubambane lozivanyabanyana kodwa bonke laba bengabambananga. Ngibonani khonokho awusizi kakhulu nxa sigijimele ekhethweni.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lo mkhokheli we-Transform Zimbabwe balobelana isivumelwano sokusebenzelana kwamabandla abo kukhetho oluzayo.
Vele bebekwe emuva lasezikolweni kubalutshwana abayiswa ezikolweni ukuthi nabo bayefunda, kukathi la kwezempilo abahle lakho vele kabatholi ukuncedisa kalula ngoba mhlanxa sokukhulunywa ngendlela zokuthi khona kule mkhuhlane le khona kulezi nsuku bona baye bekhangelela ukuthi ngomama abangekho active, sexually active, because nabantu abavele behlezi bekho.
Inhlanganiso ezimela abantu abakhubazekileyo zikhala ngokusilela kosekelo kanye lokukhangelelwa phansi kwabo. UZulu uveza imbono ehlukeneyo phezu kohlelo lukahulumende olokuncedisa abantu abangelancwadi zokuzalwa etsholotsho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lo mkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngari Vume namhla basayinelane isivumelwano sokusebenzelana phakathi kwamabandla abo emizameni yokubumba umanyano ozanqikilana lebandla le-ZANU-PF kukhetho oluzayo. UTsvangirai wasayina njalo isivumelwano esifanayo labakhokheli bamanye amabandla aphikisayo abagoqela unkosikazi Joyce Mujuru owebandla le-National People's Party lo mnumzana Walshman Ncube owebandla le-MDC. Bekhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla, uTsvangirai lo Ngari Vume bathe kuyadingeka ukuthi amabandla aphikisayo asebenzelane ndawonye ukuze enelise ukukhipha iZANU-PF embusweni kukhetho luka-2018. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcweti kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Ngibonani kuzima kakhulu nxa kuyikuthi lokhu beqhubeka besenza izivumelano ezishiyeneyo ezingabambananga sokuthi eziyabe ziyibuqhamuqhamu ukuthi namhlanje uthi ubambane lozivanyabanyana namhlanje ubambane lozivanyabanyana kodwa bonke laba bengabambananga. Ngibonani khonokho awusizi kakhulu nxa sigijimele ekhethweni ukuthi bangakwazi ukuhlanganisa amavoti abangawathola wonke ukuthi bathole ithuba lokunqoba. Ngibona ngani lokhu kuyamsiza umnumzana Tsvangirai ukuthini nxa ekhuluma labantu phakathi kwebandla lakhe uzabe qinisa khona ukuthi yena hayi kulabantu abangaphandle abamanye amabandla avumelana labo njalo ale agreement la ukuthi hayi kufanele kusetshenzwe njani. Kodwa ngiboni kusiza kangako lokhu nxa sikhuluma ngempumelo yokhetho luka-2018.
Bakhona abanye kubandla likaTsvangirai abakhanya bengavumelani lezivumelwano lezi, abakhanya bengawufuni ni umanyano la manya amabandla aphikisayo. Singabona yini abantu abanje bephambanisa ukubambana kwamabandla la?
kubanje ifana le MTC le Zanu PF lamabandla amabili angiboni mina ukuthi ungaphatheki kwabanye abantu ngaphandle kwaTsangirai kungenza ukuthi ungabe lokuhlaliseka kumbe ukuthi ibandla labo lingenzi into ezithize nxa uPresident Tsangirai ethele ufuna kube njalo ngibona ngani kuza kuba njalo kodwa ngibona ngani laba bantu abahlupha kusana ngabasiphika ngawo ngalokho nxa bengathanda umanyano ngoba ama memorandum of agreement lawa izivumelwano ezingaqinanga kangako njalo ngeke umuntu azithatha azikamsemthethweni azenzeni nxa impumela yokhetho senzakale ngibona ngani mina uTsangirai uzenelisa ukuthi nxa ukuthi uphumelele ku 2018 enze njengokuthanda kwakhe aqhubeke esengani nje azangabe lesivumelwano lobani ngakho mbona ngani abantu bebandla lakhe abangaphathekanga ngalokho kufanele bangalihluphi kangako ngalokho ngoba ngeke kubaphazamise ukuthi basuke baphiwe izikhundla kumbe yini yini nxa ukuthi uMnumzane Tsangirai eke wanqoba 2018.
Udokotela Nkululeko Sibanda uhlaziya ezombusazwe sikhulume laye ekwelebhilitane. Inhlanganiso ezimela abantu abakhubazekileyo zikhala ngokusilela kosekelo kanye lokukhangelelwa kwabo phansi okwenza impilo yabo ibe nzima ngokuphindiweyo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abakhubazekileyo babhekana lobunzima bokwenelisa ukuzenzela ngalezi zikhathi umumo womnotho omubi kanje elizweni okwenza ukuba iningi labo libe ngeliphila ngokucela ezitaladeni. Inhlanganiso emanyanisa inhlanganiso ezimele abakhubazekileyo e-Federation of Organizations of Disabled People in Zimbabwe nje ibambe umhlangano eHarare isithi abakhubazekileyo sebephazamiselwe impilo yabo ngokuphindwe kabili ngenxa yokusilela kwemali elizweni le mithelo ebhadaliswa ngamabhanga kunye lokudinwa osokusenza abaphathisa ngemali. UNkosikazi Sibonisiwe Mazula wenhlanganiso yeZimbabwe Down Syndrome Association yakubulawayo uthi usekelwa lukho sibili kumsebenzi yabo.
Ama lokho ngokubuhlungu njengoba ngikhuluma sonke lesi Zimbabwe Down Syndrome asilayo necomputer ukuthi sisebenze njengenhlanganiso zonke njengamakhampani wonke njengoba besebenza ngoba nxa ungela computer khathesi lesi sikhathi esikiso ka 2017 or 20th century ikhompyutha iqakathekile asila computer imali yokuthi sihambise inhlelo zethu njengokufuna kwethu njengokusikutshela ngabazali ukuthi hayi lokhu ayinale lokhu umntwana wami kala lokhu kuthi ngabe siyabancedisa kodwa akonke lokhu akukho.
Olunye udubo ethi ukukhangelelwa phansi kwabantu abakhubazekileyo ikakhulu abantwana abaphila nesimo se-Down syndrome.
Abazuzi lokho abakutholayo abanye abazuzi ma-wheelchair abanye izikolo abantu ababemukile ngenxa ye-disability kodwa kakhulukazi sikhala nge-awareness ukuthi abantu bazi ukuthi lathi singabazali abantwana abakhubazekileyo sile okuningi esihlangana lakho okwenza ukuthi singatholi lokho esikuthola abantu bethu bafune ngabakudingayo.
UNkosikazi Constance Sibanda okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Women with Disabilities etholakala kobulawayo uthi inkinga yokuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana abakhubazekileyo lokusilela kosekelo kwabezindaba ukuba beveze imisebenzi abayenzayo.
Sometimes they are being abused. We shukuluzwa nje for surviving engcono ngabazali kumbe loba mbani. As a woman vele uthathelwa phansi yonke into engakushukuluza iyangeneka ezintweni eziningi. Lalapho kungabe kukhona khona imihlangano mhlawumbe engayenza i-awareness campaigns. Omama laba abathola ithuba lokuthena balithole ngoba vele bebekwe emuva lasezikolweni kubalutshwana abayiswa ezikolweni ukuthena bayefunda kukati la kwezempilakahle lakho vele kabatholi ukuncedisa kalula ngoba mhlanxa sekukhulunywa ngendlela zokuthi khona kule mkhuhlane le khona kulezi nsuku bona baya bekhangelela ukuthi ngomama abangekho active sexually active because ngabantu abavele behlezi bekho.
inhlanganiso eziningi zitshengise ukukhathazeka ngodaba lokunganikezwa ithuba ngabethula izindaba eziphathelane labo, kodwa banxoma inkampani yamaphephandaba ezimpephazi ngokuzama ukwethula imbiko yabo. Bahle bayinikeza umvuzo kumbuthano walamhlanje ongumvuzo owanikezwa lakumsakazi wakweleButswana le nkampani ezimeleyo yakwele Malawi ekhankasela imisebenzi yabakhubazekileyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Uzulu seveze imbono ehlukeneyo phezu kohlelo osolusungulwe nguhulumende olokuncedisa abantu abangelancwadi zokuzalwa eJolojo ngezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela umbuqazi wegugurawundi ukuthi bathole isithupha lama-birth certificates. Uhlelo lolu lusungulwe ngomvulo ngomsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mpoko. Lanxa bekhona abalukhwabithayo lolu hlelo, bakhona abalusolayo abathi uhulumende weZANU-PF ukhanya esedinga indlela zokuzisondeza ebantwini njengoba ukhetho solusondele. Sixhume umsekeli kamkhokeli webandla leNational People's Party, uMnumzana CMC Pepankomo.
Impi yokubulala abantu eyenziwa umgabe. Bonke abantu kuleyo iperiod babengalazi incwadi ngoba kwakubulawa abazali nezihlobo. Now usukisela ngaleso sikhathi umntwana wazala ngo-1987 uleminyaka emingaki? And so nxa kuzathi namhlanje ngo-2017 kona kuqala ukuthi kulontshwa ukuthi kurejistwe abantu abanjalo, kwakuvele kuyekelelweni iminyaka yonke le, kwakuvele kusenzelwani? So siyakwazi ukuthi izanu labompoko bakwenzelani lokhu? Bayakwazi ukuthi next year kulama-election abakubonayo ukuthi kungcono sizame ukudinga isirapu emnandi sokugcoba abantu emlonyeni kungabe ngatilambitha bese bevotela iZANU-PF, bebona ngani iZANU-PF yiparty elozwelo ebantwini. Kuvele kulontshelwani? Angithi nxa kuvele kulabo kune policy enjalo efanele ilungiselwe abantu abangalazithupha, kufanele kuthelwe uregistrar utobona mdedi abaregistrayo kuma district wonke kuthi registrani abantu abanjalo. Kuzolontshelwani? Siyakwazi ukuthi i-trick yeZANU and they are looking at 2018. Siyabazi laba abantu.
Lona udaba lwabantu abangelancwadi zokuzalwa ezigoqela wona ama-birth certificates lezithupha, ungathi ludaba olubhahe kanganani ikakhulu enkabazwe laseMathebeleland?
Lolu lushupho mntanami olubhahe kakhulu kulezo ndawo. Unganakana abantu ababulawelwa izihlobo zabo, babulawelwa oyise babo nabazali babo. Abantwana bonabo labo sebazala abantwana bona ngokwabo bevele benganazi.
UMnumzana CMC Pepankomo ngomkhokheli webandla leNational People's Party. Uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje, uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe sihlala kwamanye amazwe lwe-Diaspora Forum, sihlaziya udaba lokuthi izizalwane zeZimbabwe sihlala kwamanye amazwe kazisoze zivunyelwe ukuvota zisemazweni, kambe ziningi na ezizakwenelisa ukubuyela ekhaya ukuyabhalisa ukuze zivote. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. kube lokuqansa kwezehlakalo zokudubuka kwamabhomba emadolobheni ambalwa akwele Cameroon agoqela iFomeka, iMora, leKerawa angcelelanele leNigeria. Iziphathamandla zebutho lakwele Cameroon zithi kunsuku ezintathu ezedluleyo kubulewe abantu abangamatshumi amabili namabhomba abethiwe emzimbeni yamalwe cacha awe Boko Haram. Abalungisa izimota zohlobo lweVolvo bathi kusukela ngomnyaka ka-2019 sebezalungisa imota ezisebenzisa amandla kagesi kuphela hatshi ezisebenzisa amafutha. AbeVolvo laba bathi sebethatha leli nyathelo ngoba seliqansa inani labathengi abafuna izimota zikagesi. Ngalokho ukusukela ngo-2019 bayabe bengasathengisi izimota zamafutha. Namhla kuhlelo lwezizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, uChris Gande weStudio 7 uxoxele umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign, uMnumzana Dan Moyo, ngodaba lokuvota kwezizalwane zeZimbabwe esezihlala phandle kwelizwe.
Bazozama inzamo yonke yobugelekeqe ukuthi kungaphumeleli ukuthi sivote, even though iConstitution isithi silelungelo lokuvota. So thina ke namabandla ethu into esingeke sithi thina sesingaphomu ukuyekela sikhohlwe ngayo, into esizoqhubeka siyilwisa. Ungabheka inera khona manje, inera iyona yamabandla ahlukeneyo apusha for ama-reform wona lawa ama-election afana la lezinto zona lezi ezibhekane le-diaspora vote. Namanje babhizi, sibhizi silamaloya who are looking into this thing, which is a challenge even a constitutional court in Zimbabwe. But izano izokuthela ukuthi asiyali inkinga yokuthi asilamali ukuthi sikwenelise khona lokhu ukuthi livotele ngaphandle. Thina sithi asilandaba le mali yakho zano, vele you are broke, you are useless. Thina we are able to do this on our own. Islam, i-United Nations Development Program, i-UNDP, sayi-approacha kudala. They are willing and able to assist in making sure ukuthi amaZimbabwe ngaphandle can vote.
Asithi ke kwehlule imizamo yenu, kuyini eliza kwenza?
Right now uyabona ukuthi ngizobe ngikhuluma into eyisifiso, if mangingathi wonke umuntu ongaphandle eZimbabwe makahambe ekhaya ayoregister, it's almost literally impossible for abantu abaningi. Maybe abantu abase-South Africa, which is close by, bangakhona ukuthi bahambe bayoregister. So thina sizozama yonke inzamo esilayo possible. Like for instance, abase-South Africa, ukuthi maybe bahambe there, because South Africa is the largest diaspora population. Anyway, we're talking 3 million. If we can find means for them, by if we get by bridge, by register to vote there. But all these, I want to learn, keeps coming up with throwing a lot of spanners into it, because now they start talking about a proof of residence. That requirement, a proof of residence, is not a constitutional requirement. It's just a way, again, of trying to rig ama elections and make it impossible for abantu abanjengathi abangaphandle ukuthi bavote. Because even if abantu abase-South Africa abangathi crossani le Bybridge, bazoyithathaphi bonke i-proof of residence yokuthi bahlale khona lapho i-area nale Bybridge. There has to be a better way. I-ZANU-PF ma kukuthi yona izitshele ukuthi ile support yabantu, izinto ezifana lezi has to be clear. Uvumelani abantu izizalwane zeZimbabwe zonke ilungelo labo lokuthi zivote.
Nkuthazo bani elipha izihlobo ezisekhaya ezenelisa ukuvota? Kukhona yini elizitshela khona?
Ye, okubalulekileyo khona manje Mnumzana yikuthi mase siya ngaseqinisweni, singaya evote, kuyovota khona manje the way izinto eziningi khona. The playing field is not level. I-ZANU-PF ilokhe iyona econtrolayo i-registration process yamavote. Right now sile-biometric voters register that esayilwelayo ukuthi ibe khona, because we wanted to start afresh with a new voters roll, ngoba le ekhona le e-ZANU le ilama-ghost voters, ilabantu abanga-existiwe and all that. because they use it to manipulate our results. So now we say, okay, we need a new role, and some of need a BVR, the biometric voters' role. And the biometric voters' role, they encourage everyone to bahambe bayoreje. But at the same time, we are saying to everyone in Magid, singabi izwula ezokuthi even if it's registered, if what it's still in account, because now we are no controller, it data yakhona yiyo futhi zanupiyo. Because if that EC Liana is not fit ukuthi ibe independent, is it EC Liana is just an extension of ZANU-PF. So these are all the things that even in Yenebandla letu, the MTC, we are discussing these things, and we are saying ukuthi, you know what, at the end of the day, we need utabantu bame against any opportunity ZANU-ZANU create ukuthi rigama election. Nangcono kungabi le vote completely if we can control independent.
Umnumzana Dan Moyo, ngumkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign, obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Ukusilela kwemali yamabhanga lokhe kuqhubekela phambili elizweni njalo sokubangela inhlupho eziningi ebantwini. Abanye sebekhuthaza ukuthi sibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutshka achiye umsebenzi ngoba esehlulekile. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
Imali yohlobo lwamabhondi notes eyalethwa ngabebhanga eleReserve Bank of Zimbabwe ngenhloso yokwehlisa uhlupho lwemali ibikwa ingancedi lutho nanku ingasatholakali layo elizweni lasemabhanga. Njengabanye abaningi elizweni, unkosazana Faith Siziba ngomunye wababhekane lobunzima bokuthola imali. Uma Siziba ungomunye wabaphila ngokuthengisa njalo ukhala ngenhlupho ababhekane lazo ekufinyeleleni izimali zabo emabhanga kanye lakubathengi.
Sina sibu business yokwenza events, so sina ma challenges ukuthi ama clients ethu amaningi abadala nge cash because sina sifuna i cash. So sibale challenge ukuthi bayenelise ukuthola i cash ngesikhathi esifaneleyo, and lanxa bethola i cash yakhona iyabe iziqephu qephu. So at the end of the day abayenelise bebhadale ngesikhathi, so ugcina kusi affected thina lathi siku business because lathi kulamanye ama service providers that we have to pay at the end of the day. So at the end of the day sigcina singasakwanisanga ukuthi business yethu ihambe kahle. So besile sikhalazo sokuthi ama authorities abone ukuthi bengayenza njani belungise indaba le ukuze lathi abaku business into zethu zihambe kuhle ngesikhathi, sikwanise ukuattend ama clients ethu as well on time.
Iningi labaphila ngokuthengisa bechapha imingcele besiya emazweni angomakhelwane bathi sebeze bebanjwa ngamandla ukuthenga imali yohlobo lwamabond notes kulabo abathenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe osiphatheleni. Ingcwethi ezibona ngezenotho engumsekeli kamqondisi wenhlanganiso ye-Center for Public Engagement, umnumzana Butler Tambo, yena uthi bona njengengcwethi zenotho bebekhangelele ukuthi uhulumende uzaphuma lamasu athile ukwehlisa udubo lobhekane labantu lokusilela kwemali elizweni.
Ebe sasukhangelela ukuze ukuze sithuthukise ilizwe yikuthi kutholakale imali ezivela kumanye amazwe lesingathi foreign direct investment ukuthi ibuye elizweni izovuselela amankampani lapha kwelakithi eZimbabwe. Okunye ade sekukhangelele ukuthi lokho sokusungulwe nguhulumende okuthiwa ngama special economic zone ukuthi kubuye abantu bamanye amazwe bezovuselela amankampani lapha elizweni leZimbabwe ukuze intuthuko iye phambili.
Uqhubeke ethi okunye abakukhangeleleyo ukuthi ilizwe liyecela imali emabhanga afana labo World Bank lamanye.
Okunye singakukhangelela ukuthi ilizwe selingamele liyecela izimali esingathi izikweledi kulawo mabhanga amakhulu afana labo World Bank, afana labo IMF, lamabhanki lethu African Development Bank, ukuthi imali lezo mazingabuya elizweni zingabi izimali ezizaholiswa abantu kuphela kodwa zibe izimali ezizangena kumnotho welizwe kwezenjwayo kulezi esiziku lapho esilima khona lasemankampanini lawo esiwathi ngama manufacturing sector. kuzabumba imisebenzi ibe mnengi nxasa kubunjwe imisebenzi yaba mnengi kuthuthukisa ilizwe leZimbabwe.
Ama bond notes aqale ukusetshenziswa elizweni ngolwezi nyakenye ngemva kokuqhamuka kodubo lokusilela kwemali okukhulu elizweni. Ibhanga elikhulu lelizwe leRBZ lisithi lokhu kuzanceda ukwehlisa lolu dubo kodwa akuzange kwanceda lutho. Udubo lokhu lusiba lubi ngamandla. Lolu dubo lwemali luqale ngomnyaka ka-2009 lapho ilizwe elaqala ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika, irandi lakwele South Africa, ipula lakwele Botswana, lemali yakwele China. Lapho sokubonakele ukuthi idola leZimbabwe alisebenzi. UMangujka ubikwa wathi nxa udubo lokusilela kwemali lungasaqedwanga yikuza kwamabond notes yena uzachiya umsebenzi. Ngesikhathi esebhekane labantu ababetshengisela besithi kabayifuni limali yama-bond notes. Iningi labantu selibheke ngabomvu ukuthi kuyozala nkomoni, nanku phela udubo aluphelanga olokusilela kwemali kodwa luya lukhula ngamandla uzachiya umsebenzi na. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, nginguPraxedes Jeremiah.
Emgodlagodleni sizwe ke ukuthi abalaleli beStudio 7 bathini lamhlanje.
Enkundleni yokukhulumisana kumakhale khukhuni eWhatsApp, silicelile balaleli ukuthi lisithumele imibono yenu phezu komdlalo wenguqu walamuhla phakathi kweqembu elimela iZimbabwe elama Warriors lelimela iLesotho kumncintiswano wama semifinal wenkezo yeCOSAFA Castle Cup. Owakuqala umlaleli igama lakhe nguOfias Nyathi, yena ke uthi uqembu lethu lama Warriors sifuna iunity of purpose, akulandebele akulashona. Ushay Mavurere uthi score Warriors score, let's unite and support the boys. Omunye njalo opha umbono wakhe nguNkiwane, yena othi bafana boma Warriors lidlalile ibambeni kanjalo sokuseduze lapho eliya khona. UElvis Dube yena uthi abafana bethu bayanqoba kumncintiswano lo, yiyo ke imbono esithunyelwe ngabanye benyu balaleli, siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela ukukhathi lethu ele-VOA Ndebele enkundleni ye-Facebook kanye lokungena kuhlelo lwethu le-Studio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama. Ngimeli Studio 7, ngise-Washington DC, ngingu-Mike Hobe.
Siyabonga Mike. Abantu kumele baziphathe bengabi lamadla ecatsha, ama-small house ngesiNgisi, kungakhathalekile ukuthi umuntu ngowesilisa kumbe ngowesifazana ngoba lokhu kudiliza imizi. Lesi isixwayiso esiphume kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni elilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7 enkundleni yeFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Asizweni exoxa lomnumzana Ezra Chisaspanda, umsakazo lodumo umpostoli Midian Dube lonkosazana Musa wenkosi Ndlovu omela olwela amalungelo abesifazana. USpanda usungula lingxoxo.
Uyafika umama ngokhathileyo ngotubhuri mlomo. Umama vele engakunanzi engakuphekile, xa kungakuhloniphi kakhulu amazwi hlala kuyo kulezi nsuku kunzima. Kodwa ke manje ufike ku-small house uzizwe bangithi lawo ngani usezulwini ewe uthanda umbambaso umasadwe usuke ekumacinema usuyo yonke indawo ezithenela. So ikomandoda kusine kula ma-small house
khonapho ke Apostle Dube anti yazwela lapha uyakhuluma iqiniso uSpanda.
Ngicela khululeke uEzra ngoba lokhu sikufundisa thina enkonzeni nsuku zonke ukuthi ngihlala behleka nxa ngikhuluma ukuthi omama kwesinye isikhathi bayazihambisela amadoda abo kuma-small house ngokwehluleka ukuwaphatha, ngokwehluleka ukukhulumisana. But inkinga enkulu kakhulu okudala khona lokho ukuthi phakathi kukamama lobaba akula kukhulumisana, akula foundation eyakhiwayo ukuthi mina nqambona into zirongo kumele sizilungise njani. Umuntu abesebona ingani i-solution yi-small house, kanti omama labo bathi bangenda bese besuka bengasanaki omkabo, umuntu kasagezi sengunamdlopha, ngoba ngisagezela bani mina sengitadile. Umlilo womthado, umlilo womthando uyabaselwa.
Mhm.
Ende ukwezelwa izinto ezincane abantu abazithatha for granted. Now, a small house singayi avoid ngokukhulumisana phakathi kuka mama lo baba.
Alo.
Ai.
Abantu bangachata la. Abaya basafuna ukugeza. Abanye basafuna ukupheka into njalo umuntu ecina isiyagwego phela ekhangela.
Enye into nje khona ukuthi abantu bayasuka barelax lapha emtshadweni ukuthi ayisemphakathi.
Siyabonga kwaneleke okwalamhlanje labo ke bebekhuluma kuhlelo Zimbabwe Today olivalelisayo nguntungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.